Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva mana chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamokwetsi Masisi vatenda kuti vakundwa musarudzo nebato rinopikisa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, tichakupai hurukure nemuimbi wemusambo wechitendero, Elder Madondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mazuva mana chete kuti America iende kusarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reSenate neHouse of Representatives pamwe nevatungamiri vematunhu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party uye vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party vari kuita chipatapata kuenda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro. Nhasi vaviri ava vari mudunhu reWisconsin riri pamatunhu manomwe akakosha musarudzo yemutungamiri wenyika. VaTrump vari kutarisirwawo kunotsvaga rutsigiro kuMichigan, rimwe rematunhu akakosha zvakare. Mutevedzeri waMai Harris vaTim Walz vanenge variwo kuMichigan nhasi. Sangano renhau reAP rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66 million vavhota. Bumbiro remitemo muAmerica rinobvumidza vanhu kukurumidza kuvhota. Vanokwanisa kutumirwa bepa ravo rekuvhota. Voita izvi vari kumba, votumira netsambambozha, dzinodzokorora, votumira neposho musi wekuvhota usati wasvika, kana kuti vanoenda mune nzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa vovhota. Vachibva kune rimwe dunhu remuAmerica rine vanhu vakasiyana-siyana vanotambira maonero nemafungiro akasiyana, vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika Amai Kamala Harris, vakafamba nzira yezvematongerwo enyika pakati pekuve munhu anoona kuti mutemo wateerwa here nekuve munhu anofunga nezveshanduko yemberi. Mutori wenhau weVOA Matt Dibble anotipa nhoroondo ino yandinokuverengerai ari kuOakland kuCalifornia. Amai Kamala Harris vachitaura kumusangano mukuru webato ravo Democratic National Convention vakati,
"My mother was a brilliant 5-foot tall brown woman with an accent."
Amai vangu vaiva mudzimai akachenjera, akareba, aine ruvara rwebrown uye aine matauriro akasiyana nevamwe.
Nyaya yaAmai Kamala Harris inotanga mugore ravakaberekwa ra1964 mumisha yevanhu vakasiyana-siyana yakabudirira yemuSan Francisco Bay Area. Vabereki vavo vaive vabva kure, Shyamala Gopalani aibva kuIndia naDonald Harris aibva kuJamaica vakasangana muBerkeley, California, umo vadzidzi vaviri ava vakasvika kuzodzidza pachikoro chepamusoro-soro cheUniversity of California. Mumakore ekuma1960 Berkeley yaive nhongonya yekurwira kodzero dzevanhu pamwe nekurwira runyararo. Amai Harris wakati ndangariro dzavo dzekutangisisa ndezvekuendwa navo kumisangano nevabereki vavo vachiri mudiki. Muna 1970 muchato ana Harris wakanga waparara. Amai Shemala Gopalan nevanasikana vavo vaviri vakawana imba yekugara yemuturikidzwa vachibhadhara rent mune imwe nzvimbo yemuBerkeley yaizivikanwa nerekuti Flatlands sezvo yaive nzvimbo yakatambarara. Amai Carol Potter ishamwari yaamai Harris yepahudiki.
So they lived above the daycare center, above Shelton's daycare, and had a modest two-bedroom, one-bath apartment.
Saka vaigara muimba yemudurikidzwa pamusoro pekrish, pamusoro pe Shelton's daycare. Muimba yaive nemipanda miviri yekurara nemumwe chete wokugezera.
Shamwari yehudiki amai Potter vakatanga kusangana naamai Harris panzvimbo yavaimirira mabhazi aivatakura kuenda kuchikoro.
We're the second class to desegregate Berkeley Public Schools.
Tisu takava kirasi yechipiri kusangana vadzidzi vemarudzi muzvikoro zveveruzhinji muBerkeley.
Amai Harris vakaenda kuHoward University, chikoro chepamusoro-soro chine nhoroondo yekutora vadzidzi vechitema vakazoenda kuchikoro chezvemitemo. Panguva iyo varume vechitema vaiiswa mumajeri nehuwandu hwakanyanya muCalifornia, amai Harris vakatora basa rekuve muchuchisi, basa raisatambirika munharaunda dzevatema vemuAmerica. Amai Potter vanoti,
she wanted to go in and change things so that people weren't being prosecuted the way that they were based on systemic and structural racism.
Haida kupinda kuti ashandure zvino kuitira kuti vanhu vasangopomerwa mhosva sezvaiitika zvichienderana nerusaro rakanda.
Muna 2002 amai Harris vakakwikwidzana nevaive gweta redunhu reSan Francisco kana kuti district attorney. Vanoita zvematongerwo enyika amai Andrea Justil vanoshanda kubatsira madzimai ebato reDemocratic Party kuti vasarudzwe musarudzo.
There had never been a woman district attorney. She was really an underdog. But from the beginning she had something very special.
Kwakanga kusina kumbobvira kwakaita gweta redunhu rechidzimai. Aitova munhu aifungidzirwa kuti haawini. Asi kubva mukutanga aive nechimwe chinhu chakanga chakakosha zvikuru paari.
Amai Harris vakakunda musarudzo dzaive nemakwikwi akasimba idzi vakatanga kushanda vachiwedzera mitongo nenguva dzekugara mumajeri kune vanenge vabatwa nemhosva dzemhirizhonga vachiisa vaya vanenge vakapara mhosva kekutanga uye mhosva dzisina mhirizhonga muchirongwa chavo chainzi Back on Track chaive chakanangana nekudzosera vasungwa munzira kwayo. Mushure mekusarudzwa segweta guru reCalifornia muna 2010 vakamanikidza mabhanga emuAmerica kuti abhadhare mari inoita $20 billion semuripo panyaya yekuti aishandisa nzira dzaive neutsotsi mukati mukukweretesa vanhu mari vakarwisana nekutengeswa kwezvinodhaka pakati pematunhu nevaiendesa vanhu muunhapwa uye vakakurudzira kuti kuroorana kuve kwakaenzana. Muna 2016 amai Harris vakasarudzwa kuve nhengo yedare reSenate muAmerica uko vakakasika kukwira sezwi rine simba munyaya dzokupinda kwevanhu munyika, nyaya dzeutano nekuvandudzwa kwemitemo inobata vasungwa vanenge vabatwa vaine mhosva. Vachizivikanwa nemibvunzo yavo yaipinza munguva dzekuzeya nyaya mudare reSenate nekukwanisa kwavo kuita kuti vatungamiri vabude pachena mumabasa avo, amai Harris vakave munhu aizivikanwa munyika yose. Asi pavaiedza kutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020, amai Harris vakanetseka kuti vabudirire zvichiwedzerwa nekusagadzikana kwevaivabatsira kutsvaga rutsigiro. Jill Juran vaibatsira amai Harris uye vanoti,
there's definitely been stories about high staff turnover, inability to keep talented people in her orbit.
Ichokwadi kuti paive nenyaya dziri pamusoro pekuwanda kwevashandi nekukundikana kwavo kuchengeta vanhu vaive neunyanzvi hwebasa.
VaBiden vakahwina vakadongwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vakakumbira amai Harris kuti vashande navo semutevedzeri wavo. Vaviri ava vakaenderera mberi nekukunda zvakaita kuti amai Harris vave mudzimai wekutanga uye wechitema kupinda muhofisi iyoyo. Vakatarisana nedambudziko rekukwira kwehuwandu hwevekunze vaiedza kuyambuka muganhu wekuchamhembe kweAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Harris vakaita misangano nevatungamiri vemudunhu kuti vagadzirise kusagadzikana pamwe neurombo. Vakakasika kuve munhu akanangwa mune zvematongerwo enyika. Amai Kathy Wilmont, muvhoti wekuCalifornia, vanoti,
she was supposed supposed to be the one that was in charge of securing our border, and I don't even know if she's been down there yet.
Vaifano wakove ivo mkuru anona nekuchengetedzwa kwemuganhu wedu. Asi handitombozivi kana vakambodzikako.
Ama Harris vagadzikana vakashanda senhumwa mupasi rose vachisimbisa nyaya dzerutsigiro nekupodza makaka avamwe. Uye mubasa rakaumbwa kuburikidza nekukunda zvimhinga mupinyi nekupfurikidza zvaitarisirwa, amai Harris vakasimuka zvakare vakauye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, apo vaJoe Biden vakabuda mumakwikwi esarudzo zvakanga zvisina kutarisirwa. Nyaya yandakuverengerai iyi yabva kuna Matt Dibble, mutori wenhau weVOA News ari kuOakland kuCalifornia. Vateereri, mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda padandemutande redu reFacebook, paWhatsApp, paX, yaimbonzi Twitter neYouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu pasarudzo idzi paWhatsApp yedu inoti +1 202 465 0318. Mutungamiri webato rinopikisa muBotswana re Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC vaDuma Boko ndo vave kutarisirwa kutungamira nyika iyi mushure mekunge bato ravo rakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviswa kunyika, mukuru vatongi muBotswana kana kuti Chief Justice Faterenzi Ranuwane vati vaDuma Boko ndo vave mutungamiri mutsva weBotswana.
Under Section 32, Subsection 3 of the Constitution,
zvichienderana nechikamu chechimakumi matatu nezviviri mubumbiro remutemo weBotswana, ndiri mukuru wevatongi, ndinoziva kuti havana zvigaro zvapinda chidimbu chezvigaro zvose zveparamende. NdivaDuma Boko, ndine rukudzo neropofadzo yekuzivisa kuti ndiye ava mutungamiri mutsva weBotswana.
Dare reparamende reBotswana rine nhengo makumi matanhatu neimwe chete kana kuti 61. Pataenda pamhepo, bato reUDC range rave nezvigaro makumi matatu nematatu. Bato riri kutonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP range rine zvigaro zvina chete. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutungamiri weBotswana ava mukwetsi Masisi vatenda kuti vakundwa musarudzo.
I am proud of our democratic processes
and
vaBoko vati matanho avatora kumisa kubirwa kwasarudzo abatsira. Vanopikisa muBotswana vange vachipomera hurumende yava Masisi mhosva yekuda kubira sarudzo vachishanda nesangano revasoro vemuZimbabwe reCIO uye komisheni inoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi vaMasisi varamba kuti nyaya yekuti ushamwari hwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wanga wakanangana nekubira sarudzo.
The relationship I have with President Mnangagwa,
ushamwari huri pakati pangu na President Mnangagwa hwakangofanana nehwandinawo navatungamiri venyika dzakatipoteredza. Huri pamhene, huri pachena, hwakavakirwa pamutemo wokuhwidzana kwedu nedzimwe nyika.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushandira muBotswana vaBrian Benza vati kuita ushemadzoro kweBotswana chidzidzo kune dzimwe nyika muAfrica.
Zvinhu zvatinofira kunge tichiona kuti zvichiitika kune dzimwe nyika muAfrica muno nyangwe iko kuZimbabwe kwedu.
Mukuru muofisi inoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira varumbidza chiitiko ichi vachiti zvido zvevanhu zvakafanira kuremekedzwa.
Izwi revanhu sokutaura kwamutungamiri wedu vaMnangagwa ndo rakakosha, harina rimwe izwi rinogona kutaura pamusoro paro. Isu tinongokorokotedza vana veBotswana nekuita maelection akanaka, maelection ane runyararo.
Mutauriri wechikwata cheCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chinotungamirwa naWolfgang Ncube Advocate Nguvizita Murilo vati chiitiko ichi chakanakira veruzhinji.
Zvino zvinokudzwa chaizvo kubudirira kwavo, kubudirirawo kwedu isu sezvizvarwa zveZimbabwe. Saka tinovashuvira, rombo rakanaka, mukaenda mberi.
Vamwe vakorokotedza vaBoko, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema uye vaimbo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, vaviri ava vatenda vaMasisi nekutambira kukundwa kwavo. Bato reBDP ranga ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere Shona WhatsApp channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi update pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Apa apadiwe link, asi kune vanoda havo kushandisa link, endai pa Facebook page yedu patinoisa link yacho. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakiture Kindiki vatoriswa mhiko semutevedzeri wemutungamiri wenyika muKenya kwangopera zuva rimwe chete kubva dare ratara kuti mutungamiri wenyika iyi waWilliam Ruto vanokwanisa kuita izvi. Vakindiki vari kutora chigaro chakasiiwa nava Rigathi Gachagua avakadzi nedare reparamende vabviswe muhofisi mushure mekupomerwa mhosva dzehori nekupesvedzera mhirizhonga. Vagachagua vanga vachipikisa kudzingwa kwavo basa kumatare. Sangano renhau rePalestinian News Agency rinoti ndege dzehondo dzeIsrael dzauraya vanhu 40 nevanomwe muGaza, vakawanda vavo vari vana nemadzimai. Israel inoti yauraya vanopfurikidza mwero vechikwata cheHamas. Hondo iyi yakatanga musi wa 7 Gumiguru 2023 apo varwi veHamas vakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Israel yakabva yatanga kurwisa muGaza umo mafa vanhu zviuru 43 kana kuti 43,000. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Madzimai ari munzvimbo dzine kusawirirana dzinosanganisira Afghanistan neSyria vakatarisana nekutyorwa kwekodzero kukuru vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield parutivi pemusangano wekuchengetedzeka kwemadzimai weWomen, Peace and Security wakaitwa nechikwata cheEuropean Union kuUnited Nations. Ambassador Thomas Greenfield vakayambira kuti madzimai nevasikana vemuAfghanistan vari kusangana nekushungurudzwa kwemadzimai kutsva kunosanganisira kushungurudzwa zvepabonde. Vakati chikwata cheTaliban chakadzika mitemo yechinyakare inodarika 70 inodzvanyirira kodzero yekutaura munhu akasununguka. Vakati mitemo iyi inorambidza vasikana vane makore adarika 12 kuenderera mberi nedzidzo. Vakatiwo zvakare inozadzisa mitemo yavanoti inochengetedza tsika iyo inorambidza zvachose madzimai kuve neupenyu hweveruzhinji. Vakati mitemo inodzvinyirira madzimai iyi inopikisana nekodzero dzevanhu uye inokanganisa kuchengetedzeka kwenyika, kugadzikana pamwe neupfumi muAfghanistan. Uye avo vanosimudza mazwi avo vachipikisa danho iri vanotarisana nekushungurudzwa, kusungwa pamwe nemhirizhonga. America yakashanda neUnited Arab Emirates neJapan mukutambira zvisina kupokana chisungo cheUnited Nations Security Council chinokurudzira kubviswa nekukasika kwemitemo nezviito zvinombonyikidza madzimai nevanasikana muAfghanistan uye nekushoropodza Taliban. Ambassador Thomas Greenfield vakati muSyria kusawirirana kwemakore 13 kwakanganisa upenyu hwemadzimai zvakanyanya avave nenguva vakatarisana nemitemo isingaenzanise mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vakati shanduko mune zvematongerwo enyika muSyria inogona kunge iri kutadziswa nekuramba kutambira shanduko kwehurumende yaAssad. Vakati ndicho chikonzero chekusimudzira madzimai emuSyria ayo anokwanisa kutungamira kubva mukusafambiswa kwezvinhu uku kuenda kurunyararo. Ambassador Thomas Greenfield vakati vaida kujekesa kuti America icharamba ichishandisa chikwanisiro chose chainosvikira mukutsigira madzimai nevanasikana vasina kuchengetedzeka. Vakati kunyange madzimai vachikanganiswa nemhirizhonga vakakosha zvakare mukupedza nekudzivirira kunetsana uku. Ambassador Thomas Greenfield vakati ichi ichokwadi chakakosha chiri pamwoyo pe Women, Peace and Security Agenda. America ndiyo yepiri huru mukubatsira homwe Women's Peace and Humanitarian Fund mushure mekuisa mari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora kana kuti $39 million muna 2017. Ambassador Thomas Greenfield vakati mari iyi ndeye vanasikana vanowana kodzero shoma pane dzana amai vavo uye ndeye vakapona mhirizhonga vari kuramba vachikanda tsoka pamberi peimwe. Vakatiwo mari iyi inobatsira vanorwira kodzero dzevanhu vechidiki vakashinga vari kurwira rusununguko rwakakosha apo vanosimuka vachirwira zviri pachokwadi. Ambassador Thomas Greenfield vakakurudzira kuti vacharamba vachimira navo.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastor Studio 7. I just want to congratulate the new elect president. Pabotswanapo. Mr. Dumaboho ndofara zvinji nezvaitwa neAmbrella. Tinoti ngazviende mberi. Asi Zimbabwe pane chekudzidza ipapo. Zimbabwe atidzidzei kuti mukana unoda kupananiwana mumwe nemumwe achizamavo panogona napo kukonewa kudi munhu mumwe chete. Tikaita tichidaro saizvozvo ndeinonzi demokrasi. Ndibhosi lapa zvichava napo.
Chipiri. Masikurasei Studio 7 chipiri. Donald Trump unenge achipinda unenge achipinda muWhite House. Kamala Harris aiwa maonero angu akatorudza maelection. Dai madhemokrasi vavakaisa kandidheti yechirume yaidongomira noti Kamala Harris, Donald Trump atopuwa mukana kuti apinde nezvipiri unenge achitopinda.
Makadi pa Studio 7 makadi zvenyu. Inangu nhau yandingada kutaura iri pamusoro pamunanga pana 2017 paya pavakadhingura mudhara pavakabvisa Mugabe anga asina kukodzera kuita purezidendi munangagwa ende nazvino hatose purezidendi. Zimbabwe ndonyika yoga yakashinga yandaona iri kugara isina purezidendi kubva muna 2017 up to now isina purezidendi. Mazimbabwenzi makashinga. Munangagwa aifanirwa abvisa Mugabe. Abvisa Mugabe ponyatsokusarudzwa kandidheti inodiwa nevanhu yokuti isucceed purezidendi abviswa. Kura kuti anga asingaite zvakanaka purezidendi akabviswa. But vakubvisa mbavha vachiisa mbavha futi.
Vamunangagwa pakaitwa maelection ekuMozambique vakaita congratulation vanhu vachiri kutovhota. Takazvinzwa tese but apa paitwa ekuBotswana ahwiniwa navaBoko nhasi havasati takamirira kuti vaite. Takamirira futi kwava hichilema havasati vaita makorokoto 5 years dzatokwana.
Studio 7 masura sei vashamari vose veStudio 7 nekukwazisai masikatano. Ini ndoda kutenda pasarudzo dzeBotswana kuti vamasisi varadzira kuve murume anoziva kuremekedza kodzero dzevanhu veBotswana. Dai zvaitwa navamasisi vayo mucherechedzo kunyika yedu yeZimbabwe pamwe ramangwana riyiredu ringangirana naka. Zvaitwa munyika yeBotswana ngachive chidzidzo kuna purezidendi wenyika yeZimbabwe kuti aremekedze kodzero dzevanhu kuti vanhu pavaronovhota pane zvido zvaumoja. Saka vasatyore kodzero dzevanhu sezvavakaita election idadarika.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Elder Madondo rekuzvarwa vachinzi Gilbert Mujere
mupurungwe anoimba nechikwata che Hymns of Angels Music Ministries uye achirarama neurema. Ngatizwei hurukuro yaita naIvans Zininga weStudio 7.
Nyange zvomanzi zvakazvifarira ndichiri mudiki zvikuru ndichiridza ma gitara ya anonzi mabanjo asi ndakazonyanya kuzvifarira nokuzvisimbirira mumakore kuma 1980s apo ndakamboridzawo nezvimwe zvikwata zvairidza mumanzi.
Saka vari kuitambira sei mimanzi yamuri kurova iyi?
Ngatingotaura nezvedzimbo mbiri dzandichangobva mukutsikisa idzo. Zvikuru sei ako kanotaura nezvemadrugs, vanhu vakakwanisa kukanzwa so far vari kutaura zvakanaka nezvako zvikuru, vari kuti dai kakakwanisa kuridzwawo mudzine penyuro zvikuru sei panguva ino yatatarisana nayo yamaChristmas festive, kambo kanogona kubatsira vana kuti vasapinda mune zvemadrugs.
Matambudziko api yamunosangana nawo?
Semunhu anorarama neurema, nyaya yemari ndo challenge huru yandakatarisana nayo. Iye zvino ndinoshaya mari yekuti ndiite kana mahabi copies ekuti dzimbo dzangu dzigogona kuenda kumaradios kuti dzigoridzwa kana kuti ndiregiste nedzimura. Zvekare ndinoda kuita vhidhiyo zvikuru sei pasongu yangu yemadrugs asi mari handina.
Vanoda kutaura nemi kana kushandawo nemi vanokuwanai kupi?
Ini ndiri mugari wemubhulawayo musabhabhu rinonzi Queens Park East. Zvekare vanoda kundibata vanogona kundibata panhamba dzangu 0 dzinoti 077-88-760-18. Idzi nhamba vanogona kundibata pakufona kana pawhatsapp.
Tipeiwo kamwe chete kekubuda nako.
It's obvious. Ako kanonzi mazuva matatu ndakasunga hura, 3 days of activism, say no to drugs. Kambo kanondibata zvikuru, kambo kandinoda kuti dai munhu wese akakateverana kambo.
Muchinzwa kambo kanonzi mazuva matatu manzwawo zvakare hurukuru yaitwa naIvans Zininga weStudio 7 naElder Madondo. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvesarudzo yeAmerica iri kuitwa musi wechipiri svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kwasara mazuva mana chete kuti sarudzo yemuAmerica iitwe nemusi wechipiri.
Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vanotenda kuti vakundwa musarudzo nebato rinopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Standekile Musanga.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 kulwesi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqhubekela iyaqhubeka imikhankaso yokhetho lwemelika oluzaqhutshwa ngolwesibili. Silethulela imbali kankosikazi Kamala Harris omele ibandla lama-Democrats oncintisana nomnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans kulolu khetho.
Njengabomama siyathaba ukubona omama besimela, sifisa kuwine umuntu owesifazane.
Kulabe Zimbabwe abalandela ukhetho lwemelika oluzayo. Iyaqhubeka imikhankaso yokhetho lwemelika oluzaqhutshwa ngolwesibili ngeviki ezayo. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris omele ibandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump we-Republican Party bakhankasela ukhetho lolu belokhu bekhanya bengutshiki lobhanqa ezabelweni ezibizwa ngokuthi ngama-swing states. Umnumzana Trump lamhla usesabelweni seMichigan, kuthi unkosikazi Harris eseLas Vegas kanye leWisconsin. Ababili laba bathi bazanqoba ukhetho lolu. Abaningi emazweni atshiyeneyo balulandela lolu khetho. Baningi abalulandelayo njalo kwele Zimbabwe. U-Ezra Chisasanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Mluleki Moyo ngomunye wabalandela ukhetho lolu.
Sufike ke esigabeni esilukhuni lapha abantu asebe ngasela qiniso khona ukuthi luzaphuma kanjani. Kodwa ke nxa sesikhangela uKamala Harris ke ulethuba elihle elokunqoba. Uhlupho olukhona ngalo ubaba uTrump yiyona leyani into yakhe esiyaziyo yobandlululo. Abamsekelayo bebangumsindo yibo lawa abalenketha bechabi.
Unkosazana Beverly Mpofu usekela unkosazi Kamala Harris oncintisa kukhetho lukamongameli wayengumongameli umnumzana Donald Trump.
Esiwukhangeleleyo kuma-elections eMelika yikuthi kuthole umuntu wesifazana ukuthi abe ngupresident, ngoba ngesikhathi kubusa u-Obama laphana hhayi America yayinhle kakhulu, njalo le crime ingarejisteka nxa kungangena umuntu wesimame.
Unkosikazi Fiso Ncubelayo uhamba nonkosikazi Harris.
Njengabomama siyathaba ukubona omama besimela, sifisa kuwine umuntu owesifazane amele abomama. Sifuna kuwine umuntu ongumama ngoba lathi sifuna simelelwe njengabomama, lathi sibe lamandla njengabomama.
Kulabanye abachotoza ukhetho lwemelika. Umsekelo webandla lezanu PF unkosikazi Lwazi Mbowa uthi ukhetho lwemelika alukhululekanga.
Ukhetho lwe-America into emangalisayo ukuthi abantu bangale bayathanda ukungenela izindaba zethu lapha e-Afrika. Ufice nxala nxa sisenza izinto zethu sixegisile, ufice sebebuya bengenela bebhuza nje njengempukane. Khathesi nampo kwafoto othambukathi bayenza imfahla. kota kakukulu ya kutule kutwezi ya wula mtoba ngele la yukuti kuhiti habana utasebe singeni habana utasebe utahai vebetebe ngele free opposition sebefunti vepani kula le yonki nito vepambani sikishele kota wabona nampana asponeni wana nchibasa enzajani wakanyeni kupati akula sa free and fair la pana.
Umnumzana Prince Zwide kumarota zelela ezomtabu kuti ubone ngani ibandla lama Democrats linganqoba ukhetho lolo.
Angisu American nango wami ngokuzalwa kwami eZimbabwe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ngani ama Democrats azaphumelela ama Republicans also azaphumelele ngoba akhokelwe nguTrump and uTrump wehluleka ebusa angiboni ukuthi kuyini okutsha angakunika abantu beAmerica okwakhathesi.
Bakhona njalo bathi uTrump nguye okumele akhokhele elemelika. Umseli kaMeya wakobulawayo uKansela Edwin Dlovu uyakusekela lokho.
Ye, sikhangelele ukuthi ukhetho kokuqala likhululeke. Imelika yekhangelelwe kakhulu kwezedemokrasi. So sifisa ukhetho labo likhululeke. Ikanti le bandla elizawina sikhangelele ibandla elizapromota idemokrasi umhlaba wonke, hatshi ibandla eliza letha impi umhlaba wonke ngoba singakhangela ukuthi kule mpi which is hanging eRussia labo Ukraine sikhangele njalo eMiddle East labo Israel. So sifuna umuntu ozathi nxa esewinile lebandla lakhe eMelika abe ngumuntu ozakhuluma ngokuthula alethe labo abalwayo etafuleni kukhulunyiswane kumiswe izimpi.
Abahlaziya ezombusazwe lokuhlola ukhetho bathi usekelo lukankosikazi Harris lo Trump eMelika lungutili lobhanqa ezabelweni eziningi. Ngimele Studio 7 ikamela ngu-Ezra Chester Sibanda.
Kwezinye eziphathelane lokhetho silethulela imbali kankosikazi Harris.
Omela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris. Yena ovela esigabeni esilemihlobo yabantu ehlukeneyo udlale indima ebanzi kwezombusazwe engumqaphi ophoqelela ukulandelwa kwemithetho futhi ofuna inguquko. Le yindlela uHarris achaze ngayo unina ekhuluma emhlanganweni weDemocratic Party.
My mother was a brilliant 5 foot tall.
Umama wayengumuntu okhaliphileyo, omude, onsundu. Futhi wayezwakala nxa ekhuluma ngesiNgisi ukuthi akusolimi lwakhe.
Umlando kaKamala Harris uqala endaweni ezihlala abanengi eSan Francisco Bay, lapho azalelwa khona ngo-1964. Abazali bakhe babe ngabantu bokuza. Unina ushiya Malagopolan oevela eIndia loyise uDonald Harris oedabuka kwele Jamaica bahlangana eBerkeley eCalifornia befunda eUniversity of California. Ngeminyaka yabo 1960 iBerkeley kwakuyinsika yokulwela amalungelo abantu abansundu. UHarris uthi akukhumbulayo ngalezo nsuku ikuthi abazali bakhe babesiya emihlanganweni yomzabalazo laye bemfuqa ngokuyinqodlana kwabantwana. Kwathi kufika umnyaka ka-1970 abazali bakhe basebehlukene. UShiyamala Gopalan wasuka labantwana bakhe abangamankazana ababili wayalotsha kwesinye istezi eBerkeley okuyindawo eyaziwa njalo ngokuthi yiFlatlands. UCarol Porter ngumngane wakhe avela la ekhatshana besangabantwana.
So they lived above the daycare center.
Ifleti labo lalilamakamelo amabili nendlwana yokugezela iyodo njalo laliphezulu kwendawo yokugcinela abantwana, iShelton's daycare.
UCarol Porter loKamala Harris bahlangana okwakuqala esilindweni sebhasi. UPorter uthi,
we're the second class to desegregate Berkeley public schools.
Saba yiklasi yesibili eBerkeley ukuhlanganiswa abafundi abamnyama labamhlophe kuqedwa ubandlululo ezikolo zikahulumeni.
UHarris wasuka wayafunda eHoward University okulikolishi elilomlando wabafundi abansundu wasesiyafundela ezemithetho. Ngesikhathi abesilisa abansundu bebotshwa ngobunengi eCalifornia, wangena emsebenzini wokuba ngumtshutshisi. okungumsebenzi ochothozwa ngabansundu abanengi. Uporta uthi
she wanted to go in and change things so
wathatha isikhundla lesi ukuze eqede ukubotshwa kwabantu mahlayana okwakusenzakala okwakugxile ekubandlululweni kwabantu ngemihlobo.
Ngo-2002 uHarris wangena kukhetho lokudinga igqwetha elikhulu esigabeni seSan Francisco uDistrict Attorney encintisana lomuntu owayephethe leso sikhundla. Okhankasela abesifazana bebandla lama-Democrats u-Andrea Jew Steele uthi
there had never been a woman district attorney.
Isikhundla lesi sasingakaze siphathwe ngumuntu wesifazana. Wayengumuntu ophansi kodwa wayelo ukuthile okubalulekileyo.
UHarris wanqoba kulolu khetho wahle waqala umsebenzi ngokuvalela izigebengu eziningi ezilodlakela futhi waqhelisa izigwebo zazo. Labo ababedliwe licala okwakuqala lalabo ababedala amacala angeladlakela wabafaka kuhlelo lwakhe lokuphathisa izibotsha ukuthi zibe ngabantu abangcono olwalubizwa ngokuthi yi-back on track. Esekhethwe ukuba ngumtshutshisi omkhulu weCalifornia ngo-2010, uKamala Harris waphoqa amabhanga ukuhlawula imali engange-$20 billion ewajezisa phezu kokuqila abantu ababekwelede imali. Wathwalisa nzima izigilamkhuba ezichapha imingcele zithengisa izidakamizwa futhi waqoquzela ukuthi abantu abalobulili bunye labo bavunyelwe ukuchata. Ngo-2016, uHarris wakhethwa ukuba ngusenetha, waphanga wabalilizwi elilamandla ekhuluma ngendikimba ezifana leyabantu bokuza, i-immigration, ezempilakahle, kanye lokuguqulwa kwemithetho ephatha abantu kabi. Ngodumo lwakhe lokubuza imibuzo enzima, uHarris waba ngumuntu obaluleke kakhulu elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka ka-2020, uHarris wancintisa kukhetho lukamongameli, kodwa kazange ayendawo ngoba kwakulengxabangxoza enkulu phakathi kwalabo ayesebenza labo. Owake waba ngumphathisi kaHarris uJill Duran uthi
there's definitely been stories about high staff turnover.
Yebo, sekuke kwaba nemibiko yokuthi ngenelisi ukugcina abantu abazi umsebenzi kuhle.
UBiden wakhethwa ukuba amele ibandla lakhe wasekhetha uHarris ukuba ngumsekeli wakhe. Ababili laba banqoba kulolu khetho. Lokhu kwaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lomsekeli kamongameli wesifazana kumbe onsundu. Ebhekane lodaba lokwanda kwabantu abangena eMelika bengela maphepha emngceleni ongezansi yelizwe, uKamala Harris wakhulumisana lenkokheli yamazwe akhelane leMelika ukuze kulungisiswe ukungahlaliseki okuxosha abantu kulawo mazwe kanye lobuyanga. Abezombusazwe baphanga bamfaka ilihlo. Osekela umnumzana Donald Trump uKathy Wilmot uthi
she was supposed to be the one that was in charge of securing our border.
Wakumele kube nguye ovikela umngcele wethu, kodwa angazi ukuthi usekwenzile yini lokho.
UHarris usegxilile emsebenzini wakhe awuqhuba echelesile eyisithunywa emhlabeni jikelele lapho asekhulume ngosekelo lweMelika kanye lokuqeda ukufuthelana. Emsebenzini ochazwa ngokwephula imigoqo, uHarris wakhethwa ukuba amele ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli ekuphumeni kukamongameli Joe Biden kulumncintiswano. UMatt Dibble we-VOA News ulobe lolu daba ese-Oakland, eCalifornia.
The Voice of America.
Yebo ke kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi osenqotshwe ukukhetho lokudinga uhulumende omutsha kwele Botswana uthi kaboni ukuthi kunqotshwa kwakhe kudalwe ibudlelwano alabo loMongameli Emmerson Mnangagwa njengolokho obekucatshangelwa ngabanye. Umnumzana Masisi utshele intatheli izindaba iHabron ngolwesihlanu ukuthi uMnangagwa kalani lokunqotshwa kwebandla lakhe leBotswana Democratic Party ngumanyano we-Umbrella for Democratic Change okhokhela umnumzana Duma Boko. UMasisi utheke sabi ukuthi umbuso omutsha ongaphansi kwebandla le-UTC ungamthonisisa uma kulamacala awadale engumongameli ngoba kungelamacala awadale engumongameli. Uthi ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu belukhululekile hathi lokho okukhulunywa ngabanye. Womelele ukungena esikhundleni sikamongameli yena oligqwetha elilwela amalungelo oluntu uthi uyabona ukuthi uMasisi uvumile ukusuka uthi uyakubonga lokho ukuthi uMasisi uvumile ukusuka embusweni ngokuthula. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abezindaba be-Associated Press babika ukuba ile Israel libhombe eGaza lamuhla labulala abangamachumi amane 40 abagoqela abantwana labesifazana. Usecotshiwe umsekeli kamongameli kwele Kenya umnumzana Kithure Kindiki ongene esikhundleni esatshiwa umnumzana Rigathi Gachagua owatholwa lidale lephalamende elamacala enkohlakalo. Sike sizwe umbono kahulumende weMelika.
Inkinga yaseSudan isaqhubeka. Ngomfumfu lonyaka abantu abanengi babaleke bayaphephela kwele Chad. Umeli weMelika ku-United Nations u-Ambassador Linda Thomas Greenfield unqome ele Chad ngokwamukela iziphepheli lezi zona athi zibalekela ukufa. Uthe kungaba yikufa ngemikhuhlane kumbe ngendlala, ukuphelelwa lithemba kanye leziloyiso. Isimo siqhubeka sisiba sibi ngoba amabutho e-Rapid Support Forces, awe-Sudanese Armed Forces kanye lamanye amaqembu aya phambili ngokuhlasela abantu makhaza ngodlame olumangalisayo futhi ebaphuca indlela zokuziphilisa. U-Ambassador Thomas Greenfield uthe ukuze kulungisiswe lolu daba kulezinto ezintathu okumele zenziwe eSudan. Uthe okwakuqala, njengoba izigidi zabantu zibhekane lendlala emangalisayo, amazwe omhlaba kumele athumele usizo oluphuthumayo ukuze kuhlengwe abantu endaweni ezifana le-El Fasher, Sena, Diling, Kadugli kanye le-Khartoum. Siphatheke kabi ngokuthi endaweni yokuba kuvunyelwe usizo, iziphathamandla zedolobho le-Port Sudan ziyaluvimba lolu sizo futhi zisethusela abenhlanganiso ezizimeleyo. U-Ambassador Thomas Greenfield uthe kumele iziphathamandla zeSudan zivumele ukuhanjiswa kokudla lolunye uncedo futhi zivumele abapha lolu sizo ukwenza umsebenzi wabo kulokuthi zisebenzise ukudla njengesikhali. Uthe kubalulekile njalo ukuba eleSudan liqhelise uhlelo lokusebenza kwemingcele egoqela owe-ADRE, livumele njalo ukuthi usizo lolu lufikele emagcekeni endizamchina ama-airports. Uqhubeke wathi, okwesibili, amazwe omhlaba kumele aqhelise imizamo yokuvikela abantu makhaza. Elemelika liyakusekela lokhu futhi lifuna kuhlonitshe imithetho elawula ukuphathiswa kwabantu abehlelwe yisimo esifana leseSudan. Amazwe omhlaba kumele eqale ukucabanga ngokusungula indlela zokuvikela abantu kanye lokuqeda ukulwisana. Okokugcina, amazwe omhlaba kumele asekele imizamo yokuletha umbuso okhululekileyo kwele Sudan, kuchasise u-ambassador Thomas Greenfield. Uqhubeke wathi, kahle ngicace. Okwenzakalayo kwele Sudan akumelanga kuvunyelwe. Ukwala kwebutho le Sudanese Armed Forces ukuphatheka kuhlelo lokuqeda limpi. Ukwehluleka kwamaqembu omabili alwisanayo ukulandela izimiso ezihlelwe ngamazwe omhlaba ngeke kuqhubeke. Ngakho, kumele sonke sibambe iqhaza siqhelise imizamo yethu. Kusho uThomas Greenfield, ele Sudan kumele libuyele endleleni yombuso wentando kaZulu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli bethu Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani basabazi kunye nabalaleli. Siyajabula ukwethulela indaba ezimnandi mihla yonke. Mina wami umbono bengithi indaba yevoti lekhaya wayingavele ivalwe nje kuhle kuphele lokho kuthiwa kule voti.
Studio 7, linjani basakazi bamabahla abathandekayo. Sibonge kakhulu, bonge konke nabalaleli. Mina ngithanda ukugxila kakhulu kule ekababa uMnangagwa ukuthi mayethi uyaphuma uKhehla. Alright, uKhehla liphumule, lithathe nje umhlala phansi. Liyavuma iKhehla kutsho konke ayi, liyavuma ukuthi lehlulekile. Noma bekhuluma lo baba kade semlibele igama lakhe ethi yena iZimbabwe improve kakhulu, izinto zitshentshile ngokuningi. Asiziboni izinto ezitshentshileyo thini kakhulu ngapha esabeleni sethu seMathebhele lento. Kumanje wabuka umgwaqo wetsholotsholwana ukuthi unjani. Suka nje kwapha embuyazwe. Vele ngathi ukusuka enowuthu uzuze ukuthi inyama endlovu udlule inyama endlovu ungeni uze ukuthi itsholotsho. Ngoba lutho umgwaqo right wanalwana. Vele kunzima lapha. Into abayikhulumayo nje ayikho. Uright nje umdala mayethi yena asethatha umhlalaphansi kungene omunye.
Studio 7 injani kodwa basakazi. Baka-VO Ndebele. Konke nabamameli niyaphila, hayi siyancenga. Kunwa lo Thulani uLana ke Soweto. Lapho kulokudlwangudlwanga. Ngithanda ukuphawula ngezinto ze-ZANU-PF. Uyabona manje, i-ZANU-PF sizobona kahle konke. Mavubesi, iimpisi, maganyana, makhanka. Lezimvu ziyaphuma ke lapho. Sengizwa lokho 2028 ngabe ukhona kusasa. Kona kuzobonakala kahle ngoba vele ukulwa sokuqalile vele manje. Yikho vele ukuqala kwakhona manje. Ngizo sokubona ukuthi bedosa besiyani, abanye bedosa besiyani. Sokuqalile njengamanje. U2028 vele abe lingasekho izibandla lezana.
Uvuka njani hlobo zakithi? Indaba zabo Mnangagwa lezi nakuthiwe badlala amagame ngathi straight. Thina sifuna umkhono womlizwe uvuselele. Bona babhizi badlala amagames abo ngelizwe ngathi. So kuyinto ebuhlungu kakhulu yona leyo. Okokuthi manje thina somele ukuthi sibaqakezele izandla badlala igame yabo lapha engaqedakaliyo. Ilizwe lisasalela emuva than ukuthi bahlanganise babumbane bakhe ilizwe. Bona ababhizi ngamagame nje angathi akanangqondo total. Ilizwe lisalela emuva kakhulu. Thina sifuna abantu abazobhekela umnotho welizwe bacreate imisebenzi ngesikhathi esincane. Hayi lokho kwabo lokho abakwenzayo. Kudlala ngabantu nebandla labo lele abalikulo. Sekunokudlala nje. Ngakho ngelamagames hayi ukuthi kukhuliswa umnotho, ayikho into okuthiwa ikhuliswa umnotho wabantu bephila kanjani. So hayi kulesihlazo kakhulu lokho abakwenzayo. Sifuna asifuni nakwazi ukuthi ubani ngubani wenzani, ngoba siyabona ukuthi abanayo ingqubekela phambili amanga kuphela namagames abo lawa abadlalayo obugebengu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela yena imbono kunambolo ezithi +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wakobulawayo uLucky Dube ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Dr. Lux ucula umdumo awubiza ngokuthi Modern Jazz. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa's Band.
ULucky Dube umculi ocula imiculo etshiyeneyo ezama ukujabulisa uZulu. Asizweni imbali yakhe.
UDr. Lux wazalelwa eLwagwelo eMidlands eNtabazwe. Ngafunda eJombe eSengezi Primary School naseManzi Emnyama Secondary. Then ngaphenduka futhi ekhaya. So uDr. Lux ephuma ebizweni lami lokuzalwa ukuthi Lucky, saquma nje sathi Lucky Lux.
Umculo wakhe ngowe jazz kodwa uDr. Lux uthi yena uyawuhlangahlanganisa ukuthi unambitheke kepha sewunike elinye igama.
Ngathi modern jazz mina ngiyibiza kanjalo. Then njengomuntu bakithi okhulele erumbeni angeke ngiphume kuyo ngoba ngiyayithanda isegazini. So sizalithola ukuthi lapho engikhipha khona ingoma zami angeke uswele ukuyirumbanyana lapha. Kuyabe kukhona ukuyirumbanyana mhlawumbe namanye ama-genres ngoba ngikhule ngiwuthanda umculo kakhulu ngendlela yokuthi ngithanda nje yonke into nje engumculo wakithi.
UDr. Lux uthi umculi owamphathisayo wamfundisa ngomculo njalo umbonga kakhulu nguMartin Smanda wendolwane Super Sounds. Labantu bakibo abamkhuthazayo
ngomphakathi wakithi abantu baselwagwelu bathi awu ndoda khathi manje wena awula nto ongasenzela yona njengoba ukhanya ungumuntu okhaliphileyo ukhanya ungumuntu ozazi into lezomculo. Ngaqala ngokuzama ingoma eyabiza indaba kadudula ngeze 22 lo 2022 lo God Knows Moyo. Ngesikhathi ngisuka eGoli sengisehlala eZimbabwe ngakhipha leya ngoma ethi indaba kadudula hayi yahamba kakhulu ingoma leyana abantu bayithakazelela.
Sawu Dr. Lux wethulela uZulu elinye njalo indlela lakhe elitsha. Umculo wakhe uyatholakala kumakhasi okuzilibazisa ebulenjini be-internet.
Indlela delisha msakazi liyaphuma mhlaka 2 November esibayeni The Crawl obulawayo eMathobane. Sizobe silapho ke ngomgcibelo wona lo wesulandayo. Abantu abeze ngobuningi bakithi sizosupporta. Ngilethemba lokuthi labantu bazoyithakazelela i-album lezayo.
Kusasa akubizwa ozwa eMathobana kobulawayo lapho lo mcimbi wokuphakulula idlalathe elintsha likaDr. Lux uyibizelayo uhlelo Woza Woza Friday kuliviki impelasonto emnandi kili lonke igama lokwenza Jesus Banda.
Yebo ke umntumo ka elibuzo akungoza Friday womculi wakobulawayo uLucky Dube yena uhamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Dr. Lux yena ke obexoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethulwa lamhlanje lingakhohlwa iLive Talk lapho esixoxa ngokhetho lweMelika. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.